Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gunyana 24 2024. Makatirira ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. VaDaniel Chapo vebato reFrelimo ndivo vakunda musarudzo yemutungamiri wenyika kuMozambique. Asi vanopikisa vanoti sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Pane mwana ane makore 13 ekuberekwa ari kutambura nechirwere cheganda icho vana chiremba vari kuti achirapiki. Mushure mekupedza mazuva makumi masere nemaviri vari mutirongo vasina kutongwa, mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vakazopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. VaDaniel Chapo vebato riri kutonga Mozambique reFrelimo ndivo vakunda musarudzo yemutungamiri wenyika nezvikamu makumi manomwe nechimwe kubva muzana kana kuti 71%. Izvi zvaziviswa nhasi. Vari kuvatevera ndiva Venancio Mondlane vane mavhoti zvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 20%. Asi vanopikisa vari kuti sarudzo idzi dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Sangano reEuropean Union rinotiwo vaongorori varo havana kugutsikana nekuverengwa kwaitwa mavhoti. Mutungamiri wenyika uye vari sachigaro weSADC vaEmerson Mnangagwa vari kushorwawo nevamwe vachinzi vakakurumidza kumedza kutsenga vachada apo vakakorokotedza vachapo zvakabuda musarudzo zvisati zvaziviswa zviri pamutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira.
Tinokorokotedza hama dzedu dzeFrelimo nehama dzedu dzeMozambique nekuvhota nekutaridza munhu wavanobata vatungamirire. Iti kwebato rine ukama hunodzoka kubva sure cherimwe Frelimo tinovakorokotedza nekuti vamwe vedu vakatidetsera kuti chiri cheZimbabwe yedu. Saka tichatinyanyofarira mutoto vamuMozambique vaungana vakavhota vakashara mutungamiri wavanoda.
Asiwo vaMarapira, pane vamwe vari kuchema-chema kuti mutungamiri webato renyu uye mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanenge vakakurumidza kukorokotedza vachapo zvakabuda musarudzo zvisati zvanyatsopera. Munotiwo kudini mashoko iwayo?
Mutungamiri wedu vakanzwa maresearch eFrelimo ediaspora vhoti yeFrelimo munyika yeZimbabwe ndiwo avakakorokotedza vakasharira kuti vanhu veMozambique vari muno vakavhota zvinofadza. Havana kutaura kuti madokumende ekuMozambique apera.
Asika vaMarapira, vanenge vakatotaura sekunge izvi ndoo zvanga zvatoitika musarudzo dzose kwete dzemuZimbabwe.
Awo ndomanhusisiro akaita vanhu zvaiterera, asi ivo hazvio zvavaireva pavaitaura. Chinoita ndechekuti kune chinomira nechatinenge tataura nechinenge chataurwa nemukuru, hatimiri nemanhusisiro anenge akamuteresa. Ndosaka tokutsanangura kuita kuti vaiterera nevanezvavakafunga tovarwa nevanezvavakaudzwa vachibata chokwadi chekuti chii zvaitaurwa nemutungamiri wedu wamuranga.
Ko, kune vamwe vari kutiwo bato reZANU-PF rinenge riri kupindira munyaya dzesarudzo mudunhu umu, tsigira ingava ANC, ingava Frelimo kana mamapato ari kutungamira. kana kuti ari kutonga
chinoita ndechekuti aya mashoko chero munomunyika takambomawa kuti vanhu vanenge vachingotisi pahondi waipahondi waivari vanenge vatora mari dzavatambipfumi mari dzavarombo vachiasimbisa kuti aiwa isu tichakambena isu tichakwanisa kudzora nyika idzi asi kana zvokuona kuti vachingotsanangura kuti aiwa isu shoko redare dii zvinovaremera vanenge voda kundonyepa vachingopinza zvanopiwefu mukati menhau dzaisingazivi.
Mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko muzanupf vafarai marapira vari parunare mubulawayo. Kuti tizeyewo ndezvesarudzo idzi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa patswa neuniversity of technology muzvinafundo Riki Mukonza tikatanga nekuvabvunza kuti vashamisika here nekukunda kwefrelimo.
Kwete zvinhu zvisina kunyanya kundishamisa stereki nekuda kwekuti ndobato ranga richitonga tinoziva kuti mapato anenge achitonga anenge aine advantage nekuda kwekuti ndo vanenge vachikontrola atingati mainstitutions ane chekuita nekuti tsarudzo dzinobuda sei. Tikutaura nyaya dzemainstitutions akaita sevanofambisa sarudzo vacho vematarezi mosva nezvakadaro-daro.
Totarisawo imwe nyaya iri kunetsa ndeyekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vange vatokorokotedza Frelimo zvakabuda musarudzo zvisati zvaziviswa. Munotiwo kudi nezvavakaita izvi?
Hazvibudisi chimiro chakanaka vaZulu nokuda kwekuti vaMnangagwa ndo chairman weSADC naizvozvo vanotarisirwa kuzvibata nenzira yepamusoro-soro. Kukorokotedza kwavakaita kukunda kwefrelimo idzo sarudzo dzisati dzataurwa dzabuda sei hazvinyatsobudi zvakanaka nekuda kwekuti ndopaya panonzi nevakuru chembere yoshayikwa bere rorutsa imvi kuti vanotaura kuti avakunda zvisati zvazivikanwa zvobva zvabuda zvakadaro. Saka hazvinyatsobudi zvakanaka zvinokanganisa maonerwo anoitwa mabudiro esarudzo dzenyika iyoyo.
Tiri kunzwawo kuti zvinhu hazvina kugadzikana mumaputo nemamwe madhorobha emunyika ine nzvimbo dzakati wandei wandei sezvo vanopikisa vari kutivo sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka veFrelimo vachiti sarudzo dzakafambiswa zvakanaka. Munoona sei nyaya yesarudzo iMozambique nedzimwewo nyika dzemuAfrica tichitarisawo kuti muZimbabwe makaita kunetsana kwakadai?
VaZulu hazvibudi zvakanaka nekuda kwekuti sarudzo dzinofanira kuva idzo hwaro hwakasimba hunova ivo panoumbwa hurumende yejekerere kana kuti hurumende inenge yabuda muvanhu. Zvino kana paine kusawirirana kwekuti sarudzo dzafambiswa sei kunyange hurumende yacho inozouya inongova hurumende inenge padai isingatendwi nevanhu vairi kutungamirira.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa patswa neuniversity of technology kusouth africa vachitaura vari parunare kuLesotho. Pane mwana ane makore 13 ekuberekwa ari kutambura nechirwere cheganda icho vana chiremba vari kuti hachirapiki. Nepamusana pechirwere ichi, Blessmo Kambuzuma haachaone uye haasi kuenda kuchikoro. Mutori wedu wenhau Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Asi kunyange hazvo aine chirwere cheganda chakamupa upofu, Blessmo Kambuzuma haamboratidze kusava nemufaro nekuda kwedambudziko iri. Mukomana uyu anotovaraidza nguva muguta reHarare aina amai vake achiridza zvingoma zvaanenge anazvo nemimhanzi yemuimbi ane mukurumbira Alec Macheso achitoimba hake ari mumigwagwa yemuHarare apo amai vake vanenge vachitengesa zvinhu mumigwagwa iyi. Ma amai vemwana uyu, amai Senzeni Kambuzuma, vano tibo dambuziko rabaka charisana naro, rino tuware upenyu wese, sezova na chiremba waka wawuza kuti urwere weganda, remwana wabo aura pike.
Ndakaenda kuna na chiremba wakati skin condition yake aira pike, asini ane mshonga ya nufana kungosora, kuti skin yake isanya nyoro wanesu, isanya nyomu wabu. Kulibasiro ndoto dandoro utagari ane mshonga yake, Senzeni mkwa toko na ushe ya mari kuitenga.
Imwe nyanzvi munyaya zveutano Dr. Josephat Chiripanyanga vanoti chirwere cheganda chakadai achirapike sezvo munhu achiberekwa aine chirwere ichi uye chinoda kubatwa zvakanaka kuitira kuti chisaite ukasha kumunhu anenge anacho.
Chirwere cheichthyosis chirwere chatinoona chinowanikwa kuvanhu vane mazera akasiyana siyana. Kazhinji chinotanga munhu achiri mudiki, pamwewo chinozovatanga vati kurei. Zvirwere zvotinozvarwa uinazvo zvinobva kuvabereki zvichidzika.
Amai Kambuzi Zuma vanoti vanorarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa uye ndizvo zvinovabatsira kutenga mishonga yekuedza kurapa ganda remwana wavo.
Tinotorarama nekutengesa sezvandiri kuita izvozvi. Tindikwanise kuwanawo chikafu, marendausi nemishonga yake yekusora.
Amai Kambuzuma vanoti mwana wavo haasi kuenda kuchikoro nekuti havana mari inodiwa kuzvikoro zvinotambira vana vasingaoni.
Zvaienda kuchikoro asi ndakazosvikawo panguva yekuti ndakakundikana kumuchimuendesa kuchikoro nokuda kwokuti kunde chida kutenga mushonga kuchikoro kunenge kuchidiwa mari. Kuchikoro kwachanga asina zvakakwana zvafana nebrew machine nekombiuta sezvasingaoni.
Amai Kambuzuma vanotiwo vakarambwa nemurume achivati vakazvara chirema.
Nababa wake takasiyana mushure maonge pekutanga ndakazvara mwana nese condition kuva ndazodzokera zvekuzvara mwana ane condition saka vakatadza kusvika muchira mufamily yavo kuva havandiramba vachiti ndikuzvara zvirema.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rebazi rezveutano pamusoro pedambudziko rakatarisana na Blaise Moore sezvo mutauriri webazi iri vaDonald Mjiri vange vasingadaire nharembozha yavo. Asi sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu zana nemakumi manomwe nevatatu vakafa mugore ra2020 muZimbabwe ndufu idzi dzichikonzerwa nezvirwere zveganda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Vateereri, tinokumbirai kuti mubatane nesu padande mutande reWhatsApp, moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page pedu, patinokupai ilink yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Apa, tinokwanisa kukupai nhau dzinenge dzichiri kupisa. Govana ine vamwe na uze Studio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Mushure mekupedza mazuva makumi masere nemaviri kana kuti 82 days vari mutirongo havasina kutongwa, mutungamiri webato rinopikisa Retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vakazopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nezuro. VaNgarivhume vakanzi vabhadhare zana remadhora ekuAmerica. Vaipomerwa mhosva yekuungana zvisiri pamutemo nechinangwa chekuda kuzokonzera mhirizhonga kuAvondale muHarare. VaNgarivhume vakasungwa musi wa2 Nyamavhuvhu. Muna 2023 VaNgarivhume vakapedzawo mwedzi misere vari mujeri vakazonzi nedare repamusoro reHigh Court vainge vasina mhosva yavapara. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema vari kushorwa nevamwe vanopikisa mushure mekudzinga vatongi vatatu vedare repamusorosoro munyika iyi reConstitutional Court vakambopa mutongo muna 2016 wekuramba kutambira nyaya yavo yavainge vakwidza kumatare vachiramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo yakakundwa navaEdgar Lungu vaiva mutungamiri wenyika panguva iyi. Zimbabwe mangwana iri kubatana nedunhu reSADC mukucherechedza zuva rekukurudzira kuti zvirango zvainoti yakatemerwa nenyika dzekumawirira reSADC Anti-Sanctions Day iro rinocherechedzwa musi wa25 Gumiguru gore roga roga kubva zvaratambirwa nesangano reSADC muna 2019 apo kurudziro yekuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko, Dr. Jane Van Muskwere, svondo rino vakaudza vatori venhau kuti Zimbabwe yakagadzirira mhemberero idzi uye mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutura mashoko kuvana veZimbabwe pamwe chete nemashoko sasachigaro weSADC vachikurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Asi hurumende yeAmerica inoramba kuti yakatemera Zimbabwe zvirango, asi ichiti yakangotemera vanhuwo zvavo gumi nemumwe chete kusanganisira ivo mutungamiri wenyika vaMnangagwa pamwe nemakambani matatu chete. Britain inotiwo vanhu vana chete ndiwo vari pazvirango nezvikonzero zvekutyora kodzero dzevanhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatawanda dzokora pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavaza akatanga nekubvunza Dr. Mavaza kuti vari kuwanepi zvekuti Zimbabwe iri pazvirango izvo zvichinzi zvakatemerwa vanhuwo zvavo kwete nyika yose.
Chekutanga ndechekuti zvirango izvi zvakaitwa pamusoro peupfumi hweZimbabwe zvine midzi inorwadza inosvika kure kure. Hazvingobati vanhu vanonzi vakapiwa zvirango chete, zvinobata chizvarwa chimwe nechimwe cheZimbabwe. Uye hazvina basa kuti unosapota bato ripi, zvirango izvi zvinorwadza munhu wese anorarama muZimbabwe. Kunyange hazvo vakachitemera zvirango izvi vachitaura kuti zvirango izvi zvine vanhu vashoma vazvakapiwa, chokwadi ndechekuti zviri kuitika pasi apa zvinotaura imwe nyaya yakasiyana nematauriro anoita vari kutipomera kana kuti vari kutirova nezvirango izvi. Vazhinji vari kufa, upfumi hweZimbabwe hausi kubudirira, hatisi kukwanisa kugadzirisa motokari dzinenge dzafa kana kugadzira migwagwa yedu. Kunyange hedu hurumende iri kuedza nepainogona kuita izvi, asi zvakatiomera nekuti takatemerwa zvirango.
Regai tinzwe kuna vadzokora. Vadzokora, munoti nechiitiko ichi nemashoko ataurwa naDr. Mavaza?
Zviri kuitwa navaMavaza zvinonyadzisa, zviri kuitwa neZANU PF zvinonyadzisa. Vari kuita kuya kunonzi kuhwanda nemunwe, vanetseka zvekutsvaga uta nemugate chaimo chaimo. Vari kutsvaga chekutiva bhureme kuti nyika haisi kuenderera mberi nei, nyika haisi kuenderera mberi nenyaya yekupa kunoitwa nevanhu yeZANU PF, nyika haisi kuenderera mberi kwete nenyaya yemasanctions asi nenyaya yeuori hwakazara muZimbabwe, nyika haisi kuenderera mberi kwete nezvirango zveupfumi asi nekutadza kutonga kuri kuitwa neZANU PF kwekuti vanhu vari kungoita madiratibvange, vatora gold, vatora madiamonds, vatora munda, vatora mari yakazara mubank. Izvozvo ndo zviri kuita kuti nyika yedu isafambire mberi. Zvemasanctions izvo kutongohwanda nemunwe. Masanctions zvirango zveupfumi zvakabviswa kare, hakusisina zvirango zveupfumi. ZANU PF yakatopembera pakabviswa zvirango izvozvi. Saka ndiri kutoshamisika kuti nhasi vari kutaura zvekuti vada kuratidzira pamberi pemasanctions. Masanctions ap.
Dr. Mavaza,
chatingatarisira pamberi sevana veZimbabwe ndechekubatana kuti tibvise masanctions, tibvise unhubu unaradada huri kuratidzwa navadzokora panapa wekufunga kuti hakuna masanctions ari toriko ari kutambura muzvipatara. Hamuna mishonga, hatikwanise kuitenga nekutipa masanctions.
Vadzokora, pindurai tinzwe.
VaMavaza ndotovanyarirwa zvavari kuuya kuzoita pano, nekuti chokwadi vari kuchiziva kuti kuAmerica hakuna masanctions akaiswa kuZimbabwe. Tikatarisa izvozvi tinotoona kuti America yacho neZimbabwe vanototengeserana. Tikatarisa gore rino vatosvika almost 100 million yezvinhu zviri kutengwa kuZimbabwe zvichiuya kuAmerica, zvimwe zvichibva kuAmerica zvichiuya kuZimbabwe. Saka dai panga paine zvirango zveupfumi, dai zviri kuitika here izvozvo.
Dr. Mavhaza, pane vamwe vagara vachikurudzirawo kuti kana hurumende ichinzi yakaisirwa zvirango sekutaura kwamunei muchiita uku nenyaya yekuti iri kutyora kodzero dzevanhu, iri kudii kungogadzirisa izvozvo potariswa kuti zvirango izvo zvinoramba zviripo here?
Ndoba ndiri kuti paya vajonga kune zvakawanda zvakanzi Zimbabwe igadzirise kuitira kuti zvirango zvibviswe. Zimbabwe yakagadzirisa zvakawanda, zvakanzi zviitwe zvakatoitwa, hapatorina kana dambudziko. Zvinorwadza kuti vana vezimbabwe vari kufa nekutambura. Ivo vanhu vanadzokora vakatyira miromo nemari yavari kupiwa yeutengesi yavari kutengesa nyika. Ngatigare pamwe chete tigadzirise Zimbabwe ive nani.
Vadzokora, tipete chirongwa, munozoona here paine zuva richazonza Zimbabwe yabvuma kuti chokwadi hakuna zvirango?
Teedzane nevanhu vanopenga. Ini dai kuri kutori kunzi ndini ndinopa masanctions acho, Zimbabwe yaitofanira kuramba iri pasi pezvirango zveupfumi. Tarisai muone kusunga kwavari kuita vanhu. Vachimba nevamwe vaakuorera mujeri vasina mhosva yavakapara. Masanctions ari kuita kuti Zimbabwe isaenderere mberi inyaya yekutadza kutonga, inyaya yeuori.
Dr. Mavhaza, tingaona here zuva richamuka hurumende ichitaura kuti aiwa tarasa nyaya yekungoti zvirango zvirango izvi, taakurwisana neuori huri kutaurwa navadzokora?
Hongu, takatarisira zuva iroro, zuva richabviswa zvirango izvi, hurumende ichamuka ichipururudza nevana vezimbabwe vachipembera kuti iko zvino tapiwa mukana wekumhanya nevamwe nekugadzira, nekuti iko zvino takasungwa makumbo, takasungwa mbira dzakondo.
Manga makateerera kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanup f Dr. Masimba Mavhaza, uye manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimiririra vatawanda dzokora. Vadzokora vanga vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica, ukuwo Mavhaza vanga vari kuBritain muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Kwasara mazuva gumi nemaviri kuti sarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica iitwe musi wa5 Mbudzi. Vaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump nemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris nezvikwata zvavo vari kuenderera mberi vachitenderera matunhu akasiyana-siyana vachitsvaga rutsigiro. Vanoongorora zvematongerwo enyika vari kuti hapana kujeka kuti anokwanisa kunge ari achakunda musarudzo iyi ndiani. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivans Zininga abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro cheDevry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Gadziriro dzamapato omuAmerica, maDemocrats namaRepublican dzinenge dzazokora muto zvino, zvokuti tiri kuona isu kuti matauriro acho anenge achinja. Anenge kuna vaTrump vakunyanya kushora chaizvo mai Harris, pamwe chete nokuti vari kutaura zvavari kuronga kuzoita kana vachinge vahwina sokugadziridza dambudziko remaimmigrants yavanhu vari muAmerica vasina mapepa omo, nyaya dzoufumi hwenyika.
Mabata chikwata chavaTrump cheRepublican Party, kwaamai Harris wouku kuDemocratic Party zvakamira sei?
Amai Harris uku vanenge vava kubatsirwa navahombe kunyaya dzezvepolitics vanozikamwa, vatinoti isu pachirungu anonzi maheavy hitters, vakaita sana former president Bill Clinton, former president Obama nomudzimai wavo Michelle Obama varinge vachikambe navo, sezvinoratidza kuti taakunosvika kwamvura yacheka makumbo zvino.
Zvose izvozvi zvochireva kuti kudini munyaya yesarudzo?
Kana paina magrovosi aringe abviswa zvino, taakusvika panguva yokuti vaya vasati vavhota, nokuti vamwe vakatovhota, vachisvika pakuzoziva nokumira nesarudzo dzavanenge vasarudza kuti uyu ndiye watinenge tichida, nokuti kuna vamwe vasati vanatsokuona kuti vachavhoterani, vari kumirira kunatsokuona kuti ava vari kukwikwidza ava vanhu vakaita sei, vanozovabatsira chinyi pamwe chete nokubetsera chinyi kunyika yeAmerica. Saka ndinoona kuti zvasvika kwabvura yacheka makumbo kwatava kuenda uku, meseji dzacho dzati korei kudarika zvadzaisiita nzendo dzacho marare acho ari kuwanda zvekare achibatsirwa navanhu vakasiyana siyana.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDevry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio kwakare naIvan Zininga weStudio 7. Yasvika nguva yenyu yamunofarira vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
PaStudio 7 apo chavangu timbotaurawo nezvachavangu timbohwa. Timbotaurawo nezvachavangu timbohwa paStudio apo. Mazuva aya manyanya kutaura nezvake kunomanyarara. Timbotaurawo nezvake timbomuhwa kuti uripi.
Kudai mukabadzoka wakuvana vana kutoga kusvika patogambira nyanga seiko pakatoga pakatoga pakakwara kudhara zvavachipuwa kuchitsata waona kutokawo kuti kudhara kubva kuwa kumashure kwenguva yehondo kuizanupf zanupf pahondo yenguva zanupf pakusununguka kwanyika zanupf nabati zanupf nevana vedu varongozvarwa vachingonzwa zita rimwe chete iroro zanupf zanupf. Aiwa paipo mukomana chimutuyu chamiso aunouitawo zvaada kuitirawo nyika toone kuti nyika inofambawo yakadii.
Studio, studio, makadini, 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 baba chinogurei, baba wewanu. Isu chino dauti chitine tsende chekuti hurumende yedu. Ima munyika macho chaimo, ma election akabiwa, akabirirwa. Zvemhando yepamusoro vanhu vachiurayiwa, vanhu vachitochwa, vanhu vachisungwa, vachiswa majena, nhasi vari munguva mwangu uri majena. Mupresidendi wedu aita hunhu unenge hwana Idlamini, hwana Mobutu Seseko, hunhu hwaainawo. Nevanomuadvisa vachona vane utsinye husingaitiba. Iko zvino tasai zviri kuitwa paMozambika. Murume mukuru unokorokotedza vanhu vari kunetsana, vanhu vasati vahwina, votokorokotedza. Apa wakapuwa chigaro chesadak. Tarisa zvikitika kuBotswana. Tarisa zvikitika kuNamibia. Tarisa zvikitika imomuno medu munyika medu matigere muno munyika ino South Africa ine. Ah, tarisa paZambia apa ukama watina wane Zambia kuti wakasara wakamira sei. Mutungamiriri werudzi washandi wacho chaiwo vari kunyimwa mari. Vanhu vari kushungurudzwa mamina ari kungoparara.
Studio 7, Studio 7, vashamarari veStudio 7 mukasei. Handiti muri kuona zvaakuitika muno muAfrica munomu. Ramaphosa tikutomunzwa ari kutaura zvinhu zvekuva naRussia, Ukraine, Israeri, kuchikwata cheHamasi, kuHezbollah. ZvemuAfrica make haasi kutaura. Saka ndopamunoona kuti Africa inei takarezva fungwa zvakaimbwa navachipanga kuti takarezva fungwa. President emuAfrica muno anotaura zvekunze uko zvemuAfrica muno chaiko chaiko ka havatauri.
Ko munhu unozokorokotedza umwe mutungamiriri wekune imwe nyikavo iwo mari dzavo dzasati anaunziwa. Munongoona kuti zvimwe mamwe mabiri amunoita munongobawo zvimwe zvinhu zviri pachena. Munongobawo zvimwe zvinhu zviri pachena zvinongoonekwawo nemunhu wese. Zvino maakuudzwa zvokuita here nevanhu vekuMozambique kuti muudzirwe kunzi garai kunyika yenyu muite nezvekunyika kwenyu musiyane nenyika yedu. Uchiri hunhu herewo apa munhu aiti inini ndini chairman weSADC uchiita zvinhu zvakaora kudai unoremekedzwa naani kana uchiita zvinhu zvakaora kudai ndiwe baba but ndiwe unoita zvinoita kuti vana vasakuremekedza nyaraivo vamwe vanhu.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatino kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa nyaya yematambudziko ari kusangana nemadzimai akaremara kana kuti vane vana vakaremara. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. VaDaniel Chapo vebato reFrelimo ndivo vakunda musarudzo yemutungamiri wenyika kuMozambique. Pane mwana ane makore 13 ekuberekwa ari kutambura nechirwere cheganda icho vana chiremba vari kuti achirapike. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.